nekuti dei nguva yekrisimusi, saka umwe noumwe anenge achiita zvinhu zvake nemhuri yake. Saka panguva dzakadai tinenge tisingadi kudisturba vanhu, asi zvandichaita ndezvekuti musi wa1 January ndichatendera futi nemakliniki nemahospital ndichipa zvandinazvo kuvarwere nemadzimai ari kubatsirwa ayaya ndichatenderera makonde mumakliniki nemahospitals ndichipa zvinhu.
Nezuro makatenderera muchisangana nevamunomirira, zvii zvamakavaitira?
Ndakavapa mupunga wekuti vadye nhasi paChristmas. Mupunga uyu takapiwa nehurumende kuti tigopa vanhu, hurumende yamunangagwa, kuti tipe vanhu vadye paChristmas. Saka handina kupedza dunhu rese, asi ndichapedzisa svondo rinouya pandichatenderera futi nyuwere isati yasvika, kuitira kuti vagodyazve nyuwere yakakumakonde kuno.
Tichitarisa iro gore rapera iri ra2017, zvii zvamungataura zvamungati zvikuru zvamakaita mudunhu menyu?
Takaita zvakawanda mudunhu medu. Takavaka makliniki, tikagadzira zvikoro, marato ezvikoro, tichibatsira navabereki, tikagadzira migwagwa, tikagadzira zvibhorani zvakanga zvakafa, tichiita zvimwe zvinyowani. Zvikoro zvakawanda kuno kumakombi zvari zvibhorani, ende mugore rati kubata iri tiri kuisa zvimwe zvibhorani zvatakapiwa futi namai Muchinguri, zvibhorani 4 mumakonde. Ndatsvaga nzvimbo isina mvura toisa zvibhorani izvozvo.
Zvamungati zvimhinga mupinyi zvamakasangana nazvo muna 2017 ndezvipi, Honorable Paradzo?
Vabereki vaitadza kubhadhara maschool fees plus iwo nyaya yekuti vamwe vainonokerwa kubhadharwa chibage chavo kuGMB, nevamwewo futi vainonokerwa kubhadharwa mari yavo kukotko vakanga vari madonjiraya. Asi zvinenge zvaakuita nani, GMB yakazobhadhara vamwe, kotko ikabhadhara. Iye zvino tiri ichi zvakare kuendesa mbeu kumusha. Iye zvino izvi ndinototi nerori dzangu dziri kututa mbeu mafertilizer tichiendesa kuvanhu, ende vanhu vari kufara. Ndanga ndichitotaura nevamwe panapa vachiti vakatotambira nezuro chaiyo mbeu iri kuuya kuuko, mbeu yavari kupuwa nehurumende. Saka zviri kufadza zvikuru kuno kumakonde, ende mvurawo yakanaya, iri kunaya usiku, yakarara ichitonaya. Iye zvinoizvi kwakatokwidibira kunoku, mvura iri kunaya. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvamunotarisirawo muna 2018?
Muna 2018 tiri kushuvira kuti dai mvura ikanyatsonaya, kuitira kuti zvirimwa zviite zvakanaka muZimbabwe medu muno. Tichionawo futi nezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti vachada kuita tinoti muchirungu maeconomic reforms, kuti tione kuti upfumi hungauya sei muZimbabwe munomu. Saka tichange tichisevenza zvakaitisisa muna January tichienda mberi, kuitira kuti nyika yedu iite zvakanaka.